gari vikuwa bangure vaka rati za mfaro mkuru apo damu ravo raka paru kwa ziri pa mtemo pa urongwa waka pindu kwa ni urumende pangwe ni masangano waka jimiriramu. Mumwe mugari we munzvimbo iyi amai Martha Viriri vakati vari kufara zvikuru nebudiriro yenharaunda yavo sezvo vave neminda wemadiridzo.
Ndikuti nzara iri kuderera nekuti bwera yaisikanwa senzvimbo inongotsva chibage mbeu dzisingaatsi kusvika asi nekuda kwechirongwa chegarden chane madiridziro mbeu dzedu dzaakuibva kunyange isu tisina minda zvedu asi tinobatsirikana through vanechi vane minda imomu chibage chikaibva tinotodya chakanyatsokusvika chisingatsvi nekuti chine ichidiridzirwa nedhamu rakavakwa irori saka ndoda kungotenda naizvozvo.
Dhamu iri nemunda wemadiridzo zvakavapo kuburikidza nemushandira pamwe wemasangano anoti The World Vision, Ensure, K, Sapphire neSNV pamwe neUSAID. Budiriro iyo yakadya mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Amai Clarice Mugorodi vakatendawo masangano aya vachiti vana vavo vachange vowana chikafu chinovaka muviri.
World Vision Ensure nemadiridziro ewa avakatipa vanhu vanga vachiita zvekudiridza vachishanda nemusoro asi iko zvino takukwanisawo kudiridza tichiwana chikafu negoo rakawanda nzara iko zvino yaderera vana havachanyanyi kubatwa kwashi nekuda kwekuti vakudya vachiguta takukwanisawo kuzviitirawo mamwe maprojekt nemibato yamaoko nokudawo kuti basa ratirerukira nekuda kwedhamu ratakachererwa neEnsure saka izvo naizvozvo tinongozvitendawo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vakuda kwashe makota vakati kunyange hazvo vari kufara neurongwa hutsva uhu chikumbiro chavo chaive chekuti dhamu iri rikudzwe uye minda yemadiridzo iwedzerwe kuitira kuti mhuri dzakawanda dziwane rubatsiro.
Uwedzereswe kubva pauri apo ukure ukakura tinokwanisa kurimawo takadi takawanda kuitira kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka kozoya futi kudhamu taida kuti tikwanise kuwedzerwa kuti kana tichinge tazowanda tichirima zvakadi zvakawandawo kana tichinge tadi tawedzererwa dhamu.
Mukuru wesangano reEnsure vaRichard Ndou vakati sangano ravo rakasarudza dunhu iri sezvo riri rimwe rematunhu munyika akatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya.
Tine maassessments that were multi stakeholders that involved a number of government technical units like vana EMA vana Agritech vana Department of Irrigation and Engineering kuti ti identify ma projects angabatsira vanhu and kazhinji and from history and from what we've seen ndiyo kuti go vanonyanya kusarudza ma projects anovabatsira kuvapa mvura dzokurimisa nokudzokwanisa kuti mombe dziwane pokunwa mvura. So that is primarily the reason why we do ma projects akadai kuti vanhu vakwanise kubatsirika on a long term and kuti vazowana zvokuzvibatsira tivasangoramba vachingowana zvinhu zvokupiwa from a donors yeah. So that's the whole reason.
Gurukota reManicaland amai Ellen Gwaradzimba avo vaive munyarikane mukuru pachiitiko ichi vakurudzira vagari kuti vachengetedze zvakanaka zvavaitirwa izvi kuitira kuti vasarembe vari vanhu vanopema. Ndakamirira Studio 7 kwaBangure kuBuyera Central ndini Lloyd Moyo.